vanhu vaviri vakuvara zvikuru uye motokari dzine chitsama kusanganisira yemumwe wevateedzeri vemutungamiri wemdct Muzvare Tokozani Kupe dzapwanywa mahwindo mushure mekutemwa nematombo nezvidhinha. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga azosvika pamahofisi aya mhirizhonga iyi yapera. Zvikwata zviviri zviri mumdct zviri kunakurira nanyoka mhenyu panyaya iyi. Chikwata chiri kutsigira vaNelson Chamisa chinoti change chine urongwa hwekuziva nyaya dzesarudzo dzemaprimaries kunyange hazvo utungamiri hwebato huchinzi hwanga hwaenda kumdc Alliance Rally kuchinoi. Chikwata chiri kutsigira Muzvare Kupe chinoti change chinewo urongwa hwekuziva kusagadzikana kuri mubato sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Musangano uyu unonzi wange uchipindwawo nevakuru vakuru vanosanganisira Muzvare Kupe, murongi wemabasa mubato vaAbednego Bebe, mutauriri webato vaObed Gutu nevamwe. Mukurwisana kwaitika, Muzvare Kupe vakuvadzwa kusanganisirawo mubatsiri wavo vaWitness Dube. VaDube vaudza Studio 7 parunhare kuti pavasvika pamahofisi vawana gedhe hombe rakavharwa izvo zvaita kuti vatadze kupinda mukati asi gedhe diki rinonzi range rakavhurwa. Vanoti vari panze pegedhi kudaro ndipo pavatanga kurwiswa nevanhu vavadoma mazita avo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vanhu vadomwa navaDhuve sezvo vange vasingadaviri nharembozha dzavo. Asi mumwe mutsigiri weMDCT asina kuda kudomwa sezvo achityira upenyu hwake anoti vaBebe vane chekuita nemhirizhonga iyi. Asi vaBebe varamba mashoko aya vachiti ndivo vange vadeedzera musangano uyu kuti vazive nevatsigiri webato nezvemakakatano ari kuitika mubato iri.
Mastructures edu especially malower structures we complain kuti zviri kuitika havazvifariri nekuti havana kuudzwa. So saka vati hai huyaiti muudzeiwo muofisi. Then they came halfway through the meeting tanzwa vanhu vaakukanda madombo inside. So the youth vazama kuti vadii vabude but vakusingabudike. So vakazama vanje kuti vaprotecte leadership yanga iri mukati. They started throwing money kicking from outside to try and fend them but unfortunately they could not. So haungati ndadaidza musangano saorganizer weparty kwozouya vanhu vachikandira madombo vaechibva panze tiri mukati ndee ndatanga seivi noise yacho. It doesn't make sense of course because I was inside and I was actually addressing. So ndotanga noise sei ini ndichiaddress.
VaBebe vati vaenda kunomanara kumapurisa nezvemhirizhonga iyi vakatiwo vanhu vaviri vakuvara zvikuru vaDhuve naMuzvare Kupe vaendeswa kuchipatara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisawo kubata vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato Muzvare Tabita Kumalo avo vanzi vari muchipatara sezvo vaisiri kunzwa zvakanaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti chokwadi chaicho chaive kunetsa kubuda muMDCT nepamusana pemakakatano arimo. Asi dzinotiwo zvinoshamisa ndezvekuti sei vamwe vakuru vakuru muBulawayo vasina kuenda kumusangano wekuronga zvesarudzo vachisarudza kuenda kuchinoi. MDCT muri kuita makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri mushure mekufa kwevaive mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. Vashamisa vanoti ndiwo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri. Asi Muzvare Kupe vanoti zvakaitwa izvi hazvizi pamutemo uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudza semuteedzeri wavatsvangirai pakongiresi yakaitwa mugore ra2014. National Council yakapa Muzvare Kupe, vaBebe pamwe navaLove Momoyo mazuva manomwe kuti vasangane navaChamisa vagadzirise makakatanwa avo. Muzvare Kupe, vaBebe, vaGutu pamwe navaMoyo nevamwe vakuru vakuru vari muMDCT vasiri kuwirirana nenyaya yemubatanidzwa pakati peMDCT nemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.